Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 28/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vafa mune imwezve mune umwezve mugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumazowe. Mutumbi wegamba renyika vadhumiso dhavengwa wakasvika munyika nezuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vapfumbamwe vafa kusvika pari zvino mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi weJambo Mine kumazowe nemusi wesvondo. Mugodhi uyu pari zvino wakambomira kushandiswa nekambani yeMetalon Corporation. Mitumbi yevakashaya iri kuendeswa kumochari yokuconcession. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi yati vashandi vayo vari kuchengetedza mugodhi uyu uye kubva zvawambovharwa muna gunyana gore rapera hapana akambokuvara, ichitizve vanhu vakafa vainge vapinda mumugodhi uyu zvisiri pamutemo. Vanhu vakawanda vari kuramba vachifa vachikorokoza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru esangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu.
Blame inoenda kuhurumende nekuti zvinhu zviri kuramba zvichingoitika. Vanhu vari kuramba vachifa. Kata that incident yeku Midlands, more than 30 vanhu vakafa vakapindura nemvura mugodhi yepaper disused. Chekutanga, kana maini ichinge yanzi haichashandi, kana kuri kuti risosi yacho yapera hapachina mineral, anofanira kutorwa matanho ekugadzirisa nzvimbo iyo yanga ichicherwa kuti igone kuchishandiswa kuita mamwe mabasa akaita sekurima zvinhu zvakangodaro, yatingati land rehabilitation. Kana kuri kuti mugodhi wewo kuti wambomira kushandwa kana kuti uri inonzi iri under maintenance kana kuti care uchada kuzovhurwa pamberi apo, panofanira kuva nesecurity nechengetedza nzvimbo iyoyo nekuti migodhi iyi yakadzika zvakanyanya. Saka panofanira kuva neprotection yekuti vanhu havakwanisi kupinda pasi ipapo because makorokoza kana vachipinda pasi ipapo vasina malicense, zvinhu zvavanenge vachiita ihit and run, vanenge vachida kuti vakurumidze kuwana zvavanowana ipapo nekurumidza kubuda votizwa. Saka pamwe pacho vanokwanisa ive nekurova mapillars anenge akabata the roof yemine yemashaft yavo, vozonzwa vawirwa nerikini because havana kutrainwa kushanda underground maartisanal miners. Saka hurumende iri kuregedza mamaini iwavo ari kuitwa abandon yongosiya zvakadaro. Ndosaka ende tichatowana more maproblems akadaro nekuti mamaini akawanda ari kuvhara. A few weeks ago pane umwe akadonha muRedding Mine nekuti Redding Mine yakangoerekana yangoti vashandi tiendei kumba tisina mari, bati vanhu vanenge vachida kurarama. Saka munhu akada kuedza kupinda mumaini imomo kwaakutsvedza, kwaakudzika pasi kwakusvika bhangoro rakasimba kubasa. Saka idambudziko rehurumende riri kutadza kuita make sure kuti mamaini anovharwa uye anenge ari under maintenance anenge akachengetedzwa nestate security.
Asi chii chiri kupawo kuti vanhu vaendese upenyu hwavo panjodzi yakakura kudai vamaguhu vachienda korokoza kana kuti kuchera zviwanikwa munzvimbo dzisina kukodzera.
Dambudziko riripo Blessing nderekuti Zimbabwe yaexperience yatingati deindustrialization kubva kuna muna 2000 kusvika kuzvinoizvi. Maindustry ari kuvhara. Kozoto kune vanoda kuita zvekurima kwacho mvura haisi kunaya zvakanaka. Saka maminerals ndiyo area yasara yekuti vanhu vanokwanisa kuwana income on a regular basis. Saka tingati the national cash riri kushinga tarisa zviri kuitika even kunyaya dzecurrency mari iri kushayiwa value. Asi maminerals ndovanokwanisa kuti munhu akawana gold anogona kuritengesa in US dollars. Zvimwe zvese muri kuziva kuti kunyange neforjwa chaiwo chaiwo vanhu vakarima asi vakanopiwa maRTGs havanakwanisa kupiwa inforex. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti vanhu variske upenyu hwavo kuti vaedze kuwanawo chingavararamisa. Saka munoona kuti hurumende ikagadzirisa economy akatanga kuvhurwa makambani akavharwa vanhu votanga kupinda mabasa. Namba yemakorokoza inoderera nekuti mukazvitarisa namba yemakorokoza muZimbabwe yakatanga kusimuka kubva kuna 1990 pakadzikwa ISAP yakatanga kuti vanhu vadzinge mapasha vashandi hurumende ichiti vari kuridusa vashandi mabasa apwewa nemishini and the like ndo pakatanga kuwanda makorokoza. After 2000 tikuona namba yacho ikutofuta ichinzi getting worse. Saka hurumende kusagadzirisa nyaya yeikonomi dambudziko remakorokoza harisi kuzopera zvekumhanya.
Vafarai Maguhu vange vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutumbi wegamba renyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dabengwa wakasvika munyika nezuro vari kutarisirwa kuzoradzikwa nemusi wemigovera kumusha kwavo kuNdava Zinduna. VaShepherd Nyoni vanove muzvikuru wavaDabengwa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutumbi wemufi uchaendeswa nechishanu kunhandare yeWhite City muBulawayo uko veruzhinji vachapiwa mukana wokuenekana negamba ravo. Vanhu vakaungana panhamba 36 Diamond Drive 4 Winds kuBulawayo.
Kubva nhasi tinenge takaungana kumba chita maservices kusvika musuwe chishanu. Musuwe chishanu tozoenda kuWhite City Stadium ndopa tichava nememorial service yavo musuwe chishanu. Taita memorial service muswe Saturday mangwanani tosimuka toenda kuNdava Zinduna ndio kwavacharadzikwa ikoko.
Vazhinji vanoda kuzwa kuti sei vakunoradzikwa kuNdava Zinduna iyo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Vari kuenda kunoradzikwa kuNdava Zinduna nemhaka yekuti ndo zvavakasarudza mufi vasati vaenda. Vakati kana ndafa ndoda kunoradzikwa kuNdava Zinduna kwandinorara pamwe chete nevabereki vangu.
Avo vanga vari muzvikuru wegamba renyika vaDumiso Dabengwa vaShepherd Nyoni vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, takatarisa kuti dzimwe nyika dzinokudza magamba adzo nenzira dzakasiyana-siyana, kazhinji dzisingavaisi panzvimbo imwe chete. Tapedzisa hurukuru yedu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoe Mabhenge kuti vatudze kuti iyo Heroes Acre ine basa here.
Ichi tingati chisarudzo zvacho chenyika yeZimbabwe, asi chakatokosha chaicho chaicho inhau yekuti munhu aifanira kungonzi kana achinge ashaya aine mabasa ake akanaka aizikanwa nawo ongotaurwa iye kunzi uyu tamupa ruremekedzo rwegamba ozorora zvake kwaanozorora. Dzimwe dzenguvawo zvakare vahwande nyayani kada kuti ndingopinzawo ipapa inyaya yekuti kunyangwe ipo chaipo pakusarudza magamba enyika zvandakadai zvakakosha kuti tichiziva kuti sezvo taana makore makumi mana nyika yaona kuzvitonga kuzere zvashanduka zvawanda magamba enyika havasisiri vanhu vega vakangorwira hondo yerusununguko nekuti pavakarwa pacho iko zvino kwatova nemunhu ane makore makumi mana zvinhu zvashanduka munyika zviri kuitika munyika zviri kuita kuti nyika ibudirire zvasiyanawo nezvimwe zvakafanana nezvakaitika kuna 1960 na 1970.
Ko zvizvarwa zveZimbabwe zvakararama upenyu hwakabata vazhinji mune zvakanaka zvakararama upenyu hwakasimudzira nyika tingazvikudza sei nenzira ine huremu uye isina mutauro
zvainakira nyika kudai pakaumbwa komiti kana kuti bato ratinenge tichiti isusu pakange pashaika munhu zviyaizvo anozivikanwa ane mukurumbira vamwe vacho vanenge vari mukomiti vanenge vachiita kana zvekumanya kana zvamasports vamwe vanenge vachiita zvemumhanzi vanenge vachiita zvematongerwo enyika vamwe vanenge vari kana magweta vamwe vanenge vachiita zveupfumi hwenyika ari mazimbabwens anoremekedzwa vogara vagara kudaro votarisa vachiongorora kwakabva munhu paanga ari nezvaakaita mukati meupenyu nemukati menyika obva anzi nevanhu vatenge tichiti vari independent kana kuti vane maonero asina kwaakarerekera obva vamuti uyu igamba renyika uyu kwaanozoradzikwa hakunei hako asi hatingati isusu nekuda kwokuti tine heroes yenyika yedu yakanaka chose inotovawo netomb of the unknown soldier hatingati ngaiparadzwe ngairambe iriko nekuti inational heritage inobatsira kuti vana nevamwe vange vachionawo vachiziva kuti nyika yakabvepi yakarwirwa sei nekuti ipapo hapangoradzikwi magamba chete chete ukapindapo unoonawo zvimwe zvinokuudza kuti nyika yakabva kupi ichirwirwa sei zvatinoti zvinoramba zviripo asi tongozoramba ichitarisa kwavo kuti nyika yafambira mberi magamba awanda haasisiri ehondo yerusununguko chete chete awanda munyika magamba
vajoi mabhenge vari parunare muHarare nestudio 7
kwazwai muri yeZimbabwe ini ndini Mike Hove ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection chatinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega nhasi tiri kutarisa sarudzo dzekongress yebato rinopikisa reMDC uye zvatinoreva kune remangwana renyika tichikurukura nyaya iyi nevechidiki vebato iri vakabudirira kucongress takaonawo zvekare mumwe wechidiki ane mukurumbira ari chizvarwa chekuuganda vabobby wine anova nhengo yeparamende uye ari muimbi ari munyarikani pagungano reMDC iri vachikurudzira vatungamiriri venyika dzemuafrica kuti vatange kupa vechidiki mukana wekuwana zvigaro zveutungamiri tipeiwo maonero enyu pamusoro penyaya yatichange tichikurukura muchirongwa kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 aiwa muri yeZimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM bye bye
tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya yevanhu vapfumbamwe vakasvika mumugodhi wejambo kumazoe nesvondo muNew Zimbabwe mune nyaya yokudzinga basa vanhu vanopfuura zana kwaitwa nekambani yeGreen Fuels yekusimbanje zvinonzi vanhu ava havana kupiwa chiziviso chekumiswa basa uye havana kupiwa mari yavo yese muDaily News nyaya iri kunetsa ndeyechizvarwa chekuAmerica vaRandolph Sims avo vanozikamwa nezita rekuti Coltrane Chimurenga vaitsigira zvikuru bato reZANU-PF asi vakashaya svondo rapera kuchinzi vakasiya vati vanoda kuchengeterwa mukati meZimbabwe ruins muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
sei kwaStudio 7 kumatanonoka ndinodawo kungupawo zvangu ini zita rangu ndinonzi Minyasha Kevin to South Africa ndinodawo kungupawo maonero angu pavanhu vanotaura ndinoteerera zvirongwa zvenyu zvemakuseni nguva zhinji ndinonzwa vanhu vachipa pfungwa dzavachiti dei vamunangagwa vapa vachamisa vatongi aiwa vanhu ngavarege kutaura vachiti vachamisa vamunangagwa ngape vachamisa Asi kuti vanhu ngavatokurudzira kuti vachamisa vaitenaurira nekuti hazvigoni kuti vamunanga vape vachamisa nekuti vezeki vakati vamunangagwa ndivo vahwina saka hazvigoni kuti nyika ingonzi kwanzi yatomuka yapiwai vachamisa izvo ndo zvisingazvi zvakaita asi kuti vanhu ngatitokurudzirai vanhu vachamisa kuti vaite nhaurirano navamunangagwa ndatenda zvangu
Studio 7 mamuka sei tinoda kukorokotedza machinja atora zvigaro tinoda kukorokotedza vese vapiwa zvigaro tinovakurudzira kuti vashande nevamwe zvakanaka musangano ndewevanhu musangano hausi wemunhu personally but ndewevanhu vezimbabwe ngatishandidzanei zvakanaka I'm so happy tikurokotedza vabiti vancuve maikore vana koltat vana hwende tinotenda zvikuru mwari akuitirei zvakanaka muve strong team mushande nemukomana zvakanaka I'm so happy vakomichi vari kurikomenda vari kufara vari kuti handigoni kusiya chikomana chiri chega that's the spirit ndo spirit yatinoda spirit yekubatana yakanaka kudaro
makasimba here vanotaura wari pastudio 7 hama dzese dzemunyika ndine urombo nematambudziko kurasikirwa nababa wedu kamba redu inini ndiri kupotswana ndiri papisi handina manzwa akawandisa chandikuda kungotaurawo ndechekuti semunhu akanga ari gamba rinozivikanwa kuti igamba hombe so tiri kutonzwawo mahistiri atiri vana vaduku asi kwakatobva baba vakuroratidza kuti kure chaizvo chaizvo kuti munhu uya uyo anotoremekedzeka anotochengetedza saka vanhu vataura zvakawandisa vachitaura kuti wangadai wakangokwidzwa ndege iyo wakauya street asi ZANU-PF yaakunyepera kunge iri kuda kuenda kundobatsira kubatsira kwayo hakuna zvakuchabatsira because kana ranga riri gamba raizokwidzwa seiko mundege inotakura zvinhu uchitadza kungokwidzwa mundege yavo wega kurazi kana riri gamba tinoziva kuti gamba rinotochengetedzwa inenge tironekonehwo yemasoja saka masoja akaenda kundotora baba wedu awa kusouth africa vachizokwira vachiuya kunoko waiuya vachiti wakagadha chii nekuti totoziva kuti gamba guru rakaita seiro rinenge rakatogadhwa saka iwo wakauya vachiti wakagadha chii kana wakawasiya iwo vachiuya kuno wangu vachiti wakaenda kundotora ani ndomubvunzo wangu chete ndandoda kuti ngizive zvangu aita henyu estudio 7 aita henyu ndinorombo nemhuri yezimbabwe yese ngaticheme tine tariro tenda
kwazivai vashamarare vestudio 7 tinoda kumumhoresa ndichiti munofara here vana jonga nana blessing pamwe chete naana wande tinoda kumutenda nemashoko amunotipa everyday muchitizivisawo zvinenge zvichiitika munyika tinoda kuzvitenda izvozvo tichitenda avo vanhu vakaenda kucongress kugweru uku aiwa tinoda kutenda nezvakabude zvatiri kungonzwa kuti hanzi zvakamira so zvakamira so tinozvitenda izvozvo neavo vakadyiwa musaore mwoyo ndiye congress yacho iyi ndo democratic yacho inotaurwa saka ndoda kuzvitenda ndatenda hangu ndini mukoma kona marawene
makadi nenyu mushamarare nemi mose vatereri vestudio 7 rangu zita ndini werasoni ndinogara mumafikeng muno musouth africa panhauriro yano yamataura kuti tingavake sei nyika yedu yezimbabwe ini maonero angu ndoona kunge zvinhu zvingori simbo hazvo ka sekutaura kwavakaita kuti you not work but to work simbo kungobvisa iro garo riri patsono iro riyayo nehurumende yayo yose cabinet yose ZANU-PF inongoda kungobviswa toisaka vechidiki vachiri kutemwa zvinobvinza pane kuti tirambe tichingodonzerana nemadhara vachitungamirira hapana chava kuziva madhara aya problem ndeyekuti vanoda kutonga nepfuti pasingadiwe pfuti vanoshandisa simba pasingadiwe simba panoda njivere saka hapana kwati ndichienda munangagwa nevamwe vake ndavangosiya chigaro chaichiya because havazivi kuti chigaro chaichiya chakamira sei ndoo maonero angu inini but kwezita iyi amatara emagetsi andanzi achitaura emagetsi yaya hakuna zvinhu zvokuti vanhu vanofuma mangwanani vadzimira vanhu magetsi oenda kumaindastiri kuti ndavashandisei magetsi esola makazviona kupi mimi muzina kambani wacho anga gazira nguwa kuti akwanise kuinstola mama solar power zvimwe zvinhu zvinoitwa muZimbabwe nevanhu ava vari kushandiswa nezanu PF vanhu vekumagetsa davaite brands awo dzinyatsokudhonza chaizvo chaizvo
makadiko vateereri vestudio 7 vana jonga uko ndoda kungotaura zvangu mbichana pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe kusungwa kuri kuitwa vanhu uko vanomirira zvekodzero zvevanhu ndobuda nemasanctions ikoko chavanosungira vanhu chii kuti munangarwa waya asina njere kudaro apa unozviti munhu wakangwara kungwara kwacho ndokupi chaanosungira vanhu chii vanhu vasina kana mhosva yavamutadzira baba vanga vachenjerera ngavachenjerere zvavari kuita izvi zvinovadzokera mangwana izvi zveshuwa because zvaari kuita izvi hazvina kana kunaka kana kururama iye chaanongorisha panongonzi hurumende inopidigurwa hurumende inopidigurwa inopidigurwa nani ngaasati iye zvaakapidigura yamugabe oti naye uchapidigurwa haiwa
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asine chokuita nestudio 7 tinokukokai kuti muchitumira mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye mowedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Brazil inoti vasungwa makumi mana nevaviri vakaurawa mumajeri matatu emunyika iyi zuva rimwe chete mushure nevasungwa gumi nevashanu vafa mukurwisana mune rimwe jere rechina vakuru vemajere aya vanoti vasungwa vese vairatidza kunge vakaita zvokudzipwa mutungamiriri wemalawi vapeter mutarika vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika kuti vatonge kwetemu yechipiri nhengo dzebato rezanu pf mudunhu reamerica nemugovera dzakabatana nenhengo dzemasangano emuamerica redecember 12th movement mukuratidzira kwadzakaita muwashington dc dzichiti zvirango zvinonzi zvakatemerwa zimbabwe neamerica zvibviswe sachigaro vezanu pf muamerica vafrank guni vanoti vakatora danho kuyeuchidza hurumende yeamerica kuti zvayakaita zvokudzika zvirango izvi zviri kunze kwemutemo wepasi rose vaguni vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru upenyu hwevanhu muzimbabwe asi hurumende yeamerica inoti haina kutemera zimbabwe zvirango asi kuti zvakanangana nevamwe vakuru muhurumende muzanu pf ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
kuratidzira kwedu kwakafamba zvakanaka chaizvo takaita vanhu vakawanda vakauya vakawandisa vachiuya kuzobatana nesu pataratidzira tichitaurira hurumende yekuno kuamerica kuti vabvise zvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu kana kuti maeconomic sanctions ndekwekokutanga kwenguva yakareba tichibatana neshamwari dzedu vekuno kuamerica kuti zvirango izvi zvibvisirwe zimbabwe nekuti zimbabwe iri kuzadzikisa izvo zvinodiwa kuti zvirango zvibviswe saka taakuda kuti kunowo kutange kuita movement yokubvisa masanctions iwayaya
zvii zvamakaita kuti kunge kuchisvika kune vakaisa zvirango
takaita zvinhu zvakati wandei ndikati pakutanga kwemwedzi uno takaendesa petition kana kuti chichemo chatakaendesa kucongress kuburikidza necongressional black caucus makurukota edare rekuno kuamerica rechitema takadzokorera zvakare musi wemugovera unoyu tichiunza zvekare chimwechemo chechipiri kuburikidza naivo zvekare congressional black caucus vatungamiriri vedare rekuno remakurukota kana kuti recongress vechitema tikaendawo zvakare kuwhite house kumuzinda wapurezidend wemuno muamerica tichirakidzira kutaura kuti nyaya iyi inyaya yakakosha yavanofanira kuteedzera kuti zvirango zvibviswe takaitawo kuungana kumuseum yevanhu vatema emuno muamerica kuchibatsirwa neshamwari dzedu December 12 movement kuti tiise zvichemo izvi kumberi kwazvinoenda saka kutaura kwatiri kuita kudai izvo zvizvi gwaro redu rekukumbira kuti Congress itarise zvakare itange kurukura nekubvisa kwemasanctions aya rakatambirwa necongress yemuno muamerica zvinotaura kuti tichatanga kudedzwa kwemisangano tichigara pasi tichipawo umbowo hwekuti ndezvipi zviri kuitwa nezimbabwe kudzadzikisa zvinodiwa kuti zvirango zveupfumi zvakatengerwa nyika yedu zvibviswe
vakawandawo ndonyaya hombe yavanotaura kuti zimbabwe iri kungochema kuti zvirango asi hainawo zvairi kuita kugadziridza zvacho zvakaita kuti zvirango zvinge zvichiiswa zvii zvamuri kuitawo
hurumende yedu yezimbabwe kumusha iri kuvandudza mitemo ingava mitemo yanaposa kungava kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu aya anonzi mahuman rights kubviswawo kwemimwe mitemo yanga ichiita sekuti inodzvanyirira mamwe marudzi kana vamwe vanhu tingataura kana ingava indigenous act yakabviswa iye zvinoizvi posa neipa dziri kuvandudzwa zvakare hurumende itsva iri kuiyava munangagwa yakaunza kodzero dzevanhu kuti vanhu varakidzire pavanoda vataure zvavanoda vanoda kutuka hurumende vanoda kusoropodza vaite pachena vasina vanovambunyikidza ndozvimwe zvatiri kuita izvozvo chimwe zvakare changa chiri chikuru ndechekuti sarudzo dzemunyika dzinofanira kuitwa pachena dzekerere munhu wese atiwa mukana wakakwana tikatarisa sarudzo dzakapera dzegore rapfuura na2018 isarudzo dzanga dziri pachena chaizvo hongu pane zvakazoitika sarudzo dzapera asi sarudzo chaidzo dzakaitwa mugwara ndizvo zvimwe zvikuru zviri muzvirango zveupfumi zvakatengerwa nemaeconomic sanctions aya saka tiri kudzadzikisa zvakawanda chaizvo zvinodiwa neamerica zvavakaitira zvirango izvi zvimwe zvanga zviri zvebinda kuti mabhizinessmen nevachena vanga vakatorerwa binda yavo nemabhizinesi yavo zvese izvo zvitanga kuzvigadzirisa sehurumende yezimbabwe nemusangano wezanup f
avo vanga vari sachigaro vezanup f mudunhu reamerica vafrank guni vari parunare muwashington dc najonga kandemiri westudio 7
It means I'm the big boss. Mulozim Kuru. We go on as Yama system Yacho.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau vanhu vapfumbamwe vafa mune umwezve mugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumazowe mutumbi wegamba renyika vadhumiso dhavengwa wakasvika munyika nezuro vachitarisirwa kuchengetwa nemusi wemugovera tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka